Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. China inokurudzira Zimbabwe kuti ichitanga kushandisa dande mutande munyaya dzezveupfumi kana kuti economic digitalization. Hurumende nezuro yakazivisa nezvekubviswa kwemutemo wairambidza mabhazi anotakura veruzhinji kufamba pakati pemadhorobha nemaguta panguva yekurwisana nedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. China inoti Zimbabwe inofanirwa kuchishandisa dande mutande munyaya dzezveupfumi kana kuti economic digitalization senzira yekusimudzira kupindudzwa nyaya dzezveupfumi hwenyika mushure mokurasikirwa kweAfrica nemari inoita mabhiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica, izvo zvakavhiringa nyika zhinji munyaya dzezveupfumi pamusoro pedande pedenda recovid-19. Vachitaura pamusangano wepadande mutande weChina Zimbabwe Economic Forum and Transformation, mutevedzeri wemukuru wesangano reInternational Cooperation Center of National Development and Reform Commission yokuChina vaChang Hao vakati kushandisa dande mutande munyika munyaya dzezveupfumi kunofanirwa kuitwa sezvo kuchikosha mukusimudzira nekubudirira kwezveupfumi pasi pose. Asi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti China iri kutaura izvi isingatarisi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, umo vanoti vanhu vanopfuura zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana vachigara kumaruwa kusina magetsi ekuti vashandise dande mutande sezviri kuitwa mune dzimwe nyika.
Apa vanenge vachitaura ivo kuti zvose zvinoitwa mukutengeserana kana muzvikoro zvinenge zvichifanira kunge zvichiinda pamadande mutande amaindaneti aya atinotaura aya zvinoitwa kune dzimwe nyika sokuna ana America, kuti chikoro chinogona kuitwa munhu ari kumba, kutenga grocery kunogona kuitwa munhu ari kumba, zvinhu zvake zvouya kumba, kana kuti wondotora zvinhu zvinenge zvatosarudzwa nechekare. Saka ndozvo vari kukurudzira Africa vachitaura ivo kuti panguva yeCovid dzimwe nyika dzakakwanisa kupfuurira mberi nokuti ufumi hwadzo hwaikwanisa kunge huchiitwa pamadande mutande. Saka itsika yeChina iyoyi handi kutanga kuti inoenda kunyika rombo dzakaita sedzokuAfrica nedzokune dzimwe nzvimbo uko, voenda vondotaura zvisingawanikwi munyika imomo, zvisingabviri.
Kana makatarisa zvavari kukurudzira izvi, munoona sekuti Zimbabwe ingazvikwanisa?
Pari zvino kutaura chokwadi, Zimbabwe haingazvikwanisi nokuti tine dambudziko guru zvikuru rinoshandiswa pakufambisa zvedande mutande zvatiri kutaura izvozvi zvedigitalization izvozvi. Dambudziko ramagetsi, magetsi haana kunge akakudzwa kana kuti akawanzwa sokukura kwaiita maguta, sokukura kwaiita zvakawanda wanda zvoupfumi hwenyika muZimbabwe. Saka kuti titaure maererano nokuisa zvinhu pamadande mutande, magetsi acho anoita izvozvo anobva kupi? Saka Zimbabwe pari zvino ngatitarise dambudziko guru rinozoita kuti tisvikevo padanho rokuita digitalize riri kutaurwa irori, nokuti tikatarisisa tinodatoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe huri kumaruwa, yatingati 70% yei iri kumaruwa kuZimbabwe kusina kana magetsi. Paindependence fanana 1980 apo kwakambotaurwa chirongwa chokuisa magetsi kumaruwa, rural electrification yei, nokutozovonekwa kuti mumaguta macho magetsi acho ari kushaikwa. Saka tinoona kuti kana tishaiwa magetsi hakuna kwetingasvika.
Professor, kana makatarisa mamiriro akaita zvino munyika nezviri kukurudzirwa neChina, chinangwa cheChina ndechei mukukurudzira zvinhu zvainoona nokuziva kuti hazvisati zvakwanisika kuitika kana kuitwa nehurumende yemuZimbabwe? Chii chavari kuda apa? Chii chavari kuona?
China apa iri kutotsvaga basa. Tokuziva kwatinoita China isu, polisi yayo ndoyokuinda kunotsvaga basa, yotendeka kuti hamuna ichi, imoti hatina mari, vokuvakira ichocho, mozoshaya kuti mozvishandisa sei zvavanenge vavaka izvo, nokuti vavuya noruzivo rwavati vanoziva zvamunoda. Ko isu tadii kutaura kuti izvi ndo zvatinoda, kwete kumira imwe nyika yakaita seChina kuuya ichitaura kuti izvi ndo zvatinoda panguva ino, kuita sokuti vanotipawo magetsi kubva kuChina ikoko kuti tizokwanisa kuita zvavanoti tinofanira kuita.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe maonero avo. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaSamuel Deme nezuro vakambomira kupa mutongo wavo pachikumbiro chomumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta avaSikala vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti mumabhuku ezvemutemo hamuna chinobvumidza zviri kuitwa kuna vaSikala, vachiti vacharamba vachishandisa mutemo kuti vaSikala vabatwewo nenzira inoshandiswa pazvizvarwa zvose zveZimbabwe.
Motonge vayati vari kuda nguva nemukana wekuti vaongorore chikumbiro chatakanga taisa pamberi pedare. Vachazotizivisa zuva ravachatura mutongo wavo. Saka pari zvino hatisati taziva kuti vachatonga vachiti kudii. Hatisi kuziva kuti vachapa vaSikala mukana wokutonga vachibva kunze here, kana kuti vachavanyima sezvangogara zviri kuitika mazuva ose. Nokudaro tichakangomirira kunzwa kuti mutongi vachati chii, asi ticharamba tichingoshingirira kusvika chichemo chichatambirwa nematare.
Chinombonetsa chaizvo chii vaBhamu? Tinoona kuti vaSikala vaedza vachaedza zvekare kuti vapiwe mukana uyu asi zvichitadza. Pane chimwe chamunoona here chinoenderana nomutemo chinoita kuti zvinhu izvi zvirambe zvakamanikidzika kudai?
Kubva pazuva rokutanga chairo chairo hatina kuona chikonzero chinofambidzana nemutemo chaicho chaicho chiri kuita kuti vanyimwe mukana wekuti vatonge vachibva kunze. Naizvozvo hatina kujekerwa nekuti zvichazofamba sei, nekuda kwekuti mutemo chaiwo hatisi kuona uri kutevedzerwa panyaya yavo iyi. Kune zvimwe zvisinei nemutemo zviri kumanikidza kuti nyaya yavo isafambe negwara kwaro.
Hapana dzimwe nzira dzekufambisa nyaya iyi kunze kwokungoramba vanhu vachienda kumatare? Hapana imwe nzira yatinogona kushandisa here semagweta?
Isu semagweta hatina imwe nzira yatinoziva kana yatingakwanisa kuita kunze kwekungotevera waro wemutemo nekuita zvatinotenderwa kuita pamutemo.
Avo vange vari rimwe remagweta anomirira vaJob Sikala vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reTRIPC riri kushora kusungwa kwavaSikala richiti bato reZANU-PF nehurumende vari kupindira, asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vari kuti matare akazvimirira. Hurumende nezuro yakazivisa nezvekubviswa kwemutemo wairambidza mabhazi anotakura veruzhinji kufamba pakati pemadhorobha kana maguta. mutemo uyu wakanga wadzikwa muna 2020 senzira yokudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kubviswa kwemutemo uyu kwauyawo munguva yezororo rekisimusi apo hurumende inosimbobvumidza vemabhazi kufamba vasina kusungikana nemutemo asi vanoti hurumende pamwe neveruzhinji havafaniri kuvarayirwa sezvo denda recovid-19 richiri muvanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Taiona kuti maholidays ega ega nhau yemapemisi yaisa chitendwa zvichiitirwa kuti veruzhinji vange vachikwanisa kutakurwa nemabhazi sezvo vanenge vasisave vanomanikidzwa kuti vange vachitevedzera matimetables. Asi nguva yatiri kurarama inguva yecovid-19 uye ndingangoti iwo mwedzi unouyu tiri kuona macases kana kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kuwedzera uye nevamwe vari kurasikirwa neupenyu uwandu hwavo huri kuwedzerwawo zvekare.
Matanho apa yamungakurudzira kuti atorwe kana kurudziro yamungapa kune veruzhinji mukuzenge vaakufamba nemabhazi iwaya tichiona kuti denda recovid richiriko iri?
Zvinenge zvakakosha kuti mabasa edzidziso iyo panguva ino yeholiday ino anga achisimudzirwa. Tiri kuona kuti veruzhinji vavarayirwa zvikuru nhau yekutevedzera kudzivirira kungaitwe neveruzhinji munhau yecovid-19. Mamasiki chaivo vazhinji havachapfeka, masanitizers chaivo vazhinji havachapfeketedzwa maoko avo pavanopinda mungave mashopu kana imo mumabhazi chaimo. Saka tinovimba kuti imo muhoridhe muno vebazi rezveutano nevavanosenza navo vachatora mukana wokupa dzidziso kungave mumabhazi imomo sezvinoitwa netraffic council vaya vanenge vachipawo yambiro vasikairi kuti vanga vachishayira zvakanaka. Tinoimbawo kuti pachava nekubatana panguva iyoyo nevezveutano kuti vanhu vanga vachipihwawo dzidziso mumabhazi imomo kuitira kuti vanhu tikwanise kuzvidzivirira, nokuti njodzi iripo ndeyekuti muholidhe munomu vazhinji tinovarayirwa uye tine hama neshamari dzedu dzichabva kunyika dzakasiyana siyana. Saka njodzi yekuti makesi anokwanisa kukwira inenge iripo.
Munyika dzakaita semuno muAmerica, vaRusike, tiri kutonzwa hurumende pamwe nemutungamiri wenyika vachikurudzira vanhu kuti vange vachitsvaga zvikwanisiro zvekuti vange vachizvivheneka vega. Tichionawo zvakare kuti kunana China uku denda irori riri kukwira. Zvii zvamungataurawo pamamiriro ezvinhu muZimbabwe?
Ndingati ichenjedzo yakanaka yatinotori nayo yekuti tikuona kuti kuChina zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vakutodzokera kumarestrictions akare aya. Dzimwe nyika dzaakukurudzira iwo masoftesting yecovid-19. Isiwo senyika hatifanirwa kuramba tichingosara. Zvinenge zvakakoshawo seisiwo seZimbabwe taisaikwanisa kuti vanhu vawaniswawo zvekare masoftesting kits iwawo. Asi isu sezvo mamiriro ezveupfumi hwedu akatisiyanei nenyika dzakaita sana China nana America, zvinogona kuti siyanei maapproaches atinoshandisa. Asi covid icovid ka ngatirambei tingotiwo senyika tisasaririre sezvo mabasa ezveutano edu emuno asina kumirawo zvakanaka. Ukazoita dambudziko rekusangana necovid unogona kusangana nedambudziko rakakura uye mahealth system edu anokwanisa kuzokurirwawo zvekare kana makesi edu akazowandisa. Tiri kuona kuti iye zvinoizvi tiri kurasikirwa zvikuru nevashandi vezveutano. Saka mabasa ezveutano pane zvinhu zvaana kunyatsomira zvakanaka. Saka haisi nguva yekuti makesi ange achikwira. Saka isusu senyika ngatiregei kutaririra makure, ngatidzidzeiwo kubva kunyika idzodzo dzakaita samaamerica, ngatirambei tichidzidzawo kubva ibve kuChina ikoko. Mamezhazi avari kuita iwavo vari kuona kuti akakosherei. Saka isusu senyika ngatipedzereiwo mabest practices ari kuitwa kune dzimwe nyika idzodzo kuitira kuti mabasa edu ezveutano muno asazonyanyokurirwa kana makesi azowandisa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGermany vaVislav Mushawa Sara Kafu Katema vanoti nguva yezororo yekisimisi inguva yakaoma zvikuru kune zvizvarwa zvenyika zvinenge zvisingakwanise kuenda kunodyira kisimisi kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye nava Kafu Katema nezvenyaya iyi.
Pazuri rekisimusi retasanae hatichange takangogaro wedu kudzimbao asi shuru yanga yekuti dai taendawo kumusha asi une mabasa hazvikwanisike shure yekuti vari kumusha tichavarangarirawo tinongoona kuti vaione kisimusi yakanaka. Kisimusi yekuno kumhiri kwamakungwa yakasiyaninge uri kumusha ndio shure yekuti dai tiri kumusha tichifara nevamwewo.
Kumusha ndekupi uyezve kwamuri ikoko pane zvamuchaitirawo here vari kumusha?
Kumusha ndinobva Udomboshava kumashonal east inozikanwa nekunzi Kudomboshava pari pasi pashi Chinamhura. Vari kumusha pakisimusi hatinongovatumirawo iyo mari iyo nezvimwewo zvekuti vakwanise kunge vachiwana kisimusi yakanaka yakaringana vachifara.
Tinoona zvakare kuti imi makanyora bhuku. Mungatitsananguriro kuti bhuku renyu rinonzi chii uyezve chii chakaita kuti mufunge kuti munyore bhuku iri?
Ndakanyora bhuku rinonzi Sara Pavana. Sara Pavana ingaronyorwa yepasichigare inotsanangura upenyu hweraramwa nevashona zvikuru sei vachena vasati vapinda munyika yeZimbabwe. Ndakatitsendera gwara reupenyu zvamararamiro aita vanhu kubvira makakatarwa eushe hwamatambidzanwa chechipiri mavigirwa aitwa madzimambo famba tisina kushandisa kwaitwa uchenjeri makare kare zvikuru sei pakurwa hondo dzekare kare.
Chii chakaita kuti mufunge kunyora bhuku iri?
Chakati kwezva kuti ndinyore bhuku iri ndinoemba kuti bhuku iri upenyu hwandakararama kumaruro edombushava ako kwandaiona kuutyo kwechikadzi chishona dzakafanana nekurova makuva kwokwa kwemvura kunonzi chipu kanga maganzvo kurigwa kwemadzimambo uyewo ndakashandisawo tsvakurudzo muchirungu yatinoti research kwasiyana siyana kwafanana nekuportuguese national archives portugal vakandipa mvumo dzekupinda mumagwara venyu nhorondo kwamwasa kupenyengura mavigiro aitwa upenyu hweraramwa kare kare sekuvigwa kwaitwa madzimambo matanhusi aiturwa dzimwe hondo dzakamboitika zvose zvakanyatsokuitika ndo zvinhu zvandikati zvakandi zuva. Ndoendera futi mberi ndichiti kare ikako ndekunenge Germany ndiri kuona kukwanisa kwemitauro yavo kuno Germany kavazotaure mutauro wavo wechidwech haukwanise kurarama. So ndakana kuti mutauro wedu wamai wakakosha zvikuru sei kunyange uri kwauriko hwakakosha. So ndosaka chimwe chakandikwezva kuti ndikwanise kunyora bhuku iri remutauro wamai vangu kunyange zvari rimwe vhejini yechirungu.
Vanenge vachida kutenga bhuku iri vanoriwana kupi?
Pari zvino bhuku iri paAmazon ndakati charenji yekuti shona vision vakati havakwanisi kuipublisha nekuti vakati mutauro yaikwanisi kuverenga. Asi vanenge vada kutenga bhuku iri vakasunga kundibata inini pafacebook. Pafacebook ndironzi Wislow mutya wasara Kafu Katema.
Mati vanogona kukubatai pawhatsapp nhamba dzenyu dzinoti chii?
PaWhatsApp ndobatika panhamba dzinoti +49 157 58 500905. Kana kundibata paemail adresi yangu inonzi wkavukatema01@gmail.com. Kana kubata zvekare kumwenda paFacebook kunoti Better Days Publishing Company unokwanisa kuwana infomation yakazara ipapo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaKafu Katema chinogara muGermany vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuGermany. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day iro rakanyoreranwa musi wa22 zvita muna 1987 pakati pemapato akarwira kusunungura Zimbabwe eZANU-PF nePF-ZAPU. Zuva iri rakaumbwa muchibvumirano pakati pevatungamiri vemapato awa panguva iyo vanoti vaRobert Mugabe navaJoshua Nkomo avo vakatisiya vese. MuNewsday, Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti yadzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari nemasendi maviri kutanga izvozvi. NewZimbabwe.com rinoti Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kushushikana pamusoro pemitemo inodzvanyirira vanhu yave kudzikwa ichibva kumazuva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, ichiti kusununguka kwavanhu kwava kupedzwa nemitemo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pane nyaya dzinotaurwa pano dzakawanda dzakasiyana siyana. dzimwe dzaunotoona kuti vana veZimbabwe havana chavanoziva. Umwe anotaura achiti vakatemerwa zvirangu, vakagara zvakanaka, isu tiri kutambura. Aiwa, vakagara zvakanaka nokuda kwokuti vanoita uhuri. Vari kutambura vanotambudzwa nevanoita uhuri. De vanga vasingaiti uhuri, vangadai nyika isingatamburi. Mamainzi aivako akavharwa nokuda kwouori hwavo, vachitora zvichero vachitengesa vachivaka kudzimba dzavo. Ndeipi nzvimbo muZimbabwe yakadevelopiwa yanga ina mamaini since pavakatora kusvitonga 1980? Hapana kwavakabudirisa, asi kudzimba dzavo vakavaka mamenshen. Musati havarwadziwi nezvirangu, zvirangu zvinovarwadza zvakanyanya.
Zimbabwe, Zimbabwe, iye mukoma wande, mangwanani, 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 mangwanani. Zimbabwe yose, nyika yese pasi rose, kwamuri ikoko mangwanani, makadini zvenyu. Vanhu ngatifambe tichiona kuti Zimbabwe tazoone kuti vamwe vanhu vanoita vamwe danho kuti vasvike pavanoda zogumira ipapo. Ndiri pamusoro pemusangano wedu navabadhagi. Hakuchasvikiki, takablokwa pamafoni, mumagrupu, takungobudiswa, hatichanzwisisi. Saka taimbokumbira kuti mukoma Dhagi makawina, tinotenda makorokoto purezidhendi. Asi hamuchabati kadi zvitoita sei, zviri zvenyu zvaakungorongwa kabisira kabisira. Todokubvunze nyaya iya yamaiti hakuna imwe vhoti ichaitwa motogadzire nyika through matoko tobatana navamunangagwa togadzire nyika. Zvichipo here takakuzwai pakongresi muchiti inini paelection inoya mushango muchihwina ne66%, tikakuzwai yuti vedu vachitaura. Saka todo kuti mutiudze kuti nyaya yemubatanidzwa iya ichiko here, ende ndinokubvunzazve kuti bato redu riya ndiro here ravatsvangirai kana kuti rirara Dhagi.
Nyaya yemaLGO inoti netso yemaorganization, because of maorganization tinongovanzwira mumaredhiyo nomumataundi, but on ground maorganization mumaruwa jamo jamo hatiwaoni. Ende mumaruwa hapana kana vanhu vatinoona vanobetserwa nemaorganization, hapana total. Kana vachiuya kumaruwa vanotouya vachitaura zvokuti dai maita makoperative muite matanga ehuku, but vachitoti izvo munofanirwa kubhadhara mari kana kuti $2 per each person, then mari dzacho vanodzikolekta voenda nadzo. Saka end up hapana chinobuda. Saka maorganization kudaka vachibatsira pamadhorobha chete, but mumaruwa chaimo chaimo havana kumaruwa kwavanobetsera, only mumadhorobha.
Ni ndiri kuno hangu Cape Town. Tiri musango tiri kutambura tiri kutsvaga kuti mhuri ingararame sei. Ni hangu ndoda kungotaurawo pamusoro pemurume ataura kuti vanhu vemuZimbabwe hatifaniri kuve nechekutaura pamusoro pemari dzakakwereteswa maminista nemaMP. Yezi, zvinofanira kuve zvichidaro mari dzichikwereteswa maringe nepakambani paunoshanda. Asi mamiriro akaita nyika yedu manji, inonzi hurumende ndiyo inofanira kubatsira vanhu. Hurumende inofanira kubatsira vanhu, zvakadaro ndiyo inofanira kupa mabhazi ehurumende ari kutatarika kuti aite zvikwanisiro mukati maari. Setinotaura pamusoro pebazi revadzidzisi rematicha. Maticha anochema mari, hurumende chiita ina mari, asi inokwanisa kuwana 500,000, half a million, yokukweretesa minista munhu mumwe chete. Yokwanisa kuwana mari yekupa maMP nemadeputy minista, asi hurumende yakare imwe chete iyoyo ndiyo inoti hatina mari dzekutenga mishonga yekuisa muzvipatara, hatina mari dzekugaya magetsi kuti nyika iwane magetsi. Saka kana hurumende ichiita haina mari asi ichiwana mari yekukweretesa maminista, minista anohora mari, MP anohora mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura mberi kwematare eparamende yeAmerica ose vachikurudzira kuti vapiwe zvimwe zvombo zvekurwisana neRussia. VaZelensky vakaratidza kuzvininipisa asi vachiudza vatungamiri veAmerica kuti hondo iri kurwiwa neUkraine ndeyekudzivirira kuti Russia isavhiringa kutonga kwejekerere pasi pose, vachiti America nedzimwe nyika muEurope dzinofanira kuziva kuti Ukraine iri kurwira nyika dzose dzinoda utongi hwejekerere. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vaZelensky vakaratidza utungamiri hwenyika zhinji, vatungamiri venyika zhinji kuti pasipose kuti utungamiri hunorevei uye kuti zvinoitwa sei.
Zviri kuitiwa navaZelensky zvinoratidza proper leadership. Leadership iya inodikanwa panguva yakadai yakatarisirwa neUkraine yehondo yeRussia. Zelensky aratidza kuti vanhu vake vanogona kumira varwire nyika yavo, ndozva vari kuita. And ari kuratidza kuti ari kuappreciata rubatsiro ruri kubva kuAmerica. Saka ndiri kuona auya kuzotenda, and anauya kuzotenda Biden chete, auya kuzotenda America yese kuti mirai nesu, mutibatsire sezvamuri kuita. And tino damuchira tichitenda mapatriot weapons amuri kutitumira panext round up, because maweapons iawo akakosha stereki kuti astope mabhomba anoitiwa neRussia on the air, because these are anti-missiles weapon systems. Saka auya kuzotenda.
Ndiri kuona kuti kunyange zvavo vakamanikidzika nekurwisana kwavari kuita neRussia, vaZelensky vakadotaura kuti vanoda kunotora Crimea zvakare kuti idzoke. Chii chiri kuitika pavamoyo? Vakaita sei vaZelensky? Chii chavanotemba nacho?
Ivawo mapatriotic weapons atiri kutaura nerubatsiro ravari kuwana from nyika dzese, not just America. Tiri kutaura European Union yese, all mabig countries ari kutobatsira pahondo iyi, because mofanira kurangarira kuti hondo iyi payakatanga, Zelensky akataura iye pavaifunga kuti yanguva kuti yekutiona iye atize vachitoda kumubatsira kuti abude munyika, akati inzwai, andisi kunida right panapa, ndiri kunida maweapons kuti ndidefende vanhu vangu, because vanhu vangu ndo vari kuurayiwa. Saka I think message iyoyo yakaresonata stereki kumaleaders ose, kuti munhu uyu ari kunida rubatsiro rwekudefenda vanhu vake, haasi kunida rubatsiro rwekuti iye atize munyika. So I think zvinhu zvadaro zvinoratidza kuti Zelensky manje haane confidence kuti nemaweapons aari kuwana nerubatsiro raari kuwana from mawestern countries neUnited States, anogona kuti atore back Crimea, because tiri kutoona achitotora back a lot of territory yanga yambotorwa nemaRussians.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vachitaura vari kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. China inokurudzira Zimbabwe kuti ichishandisa dandemutande munyaya dzezveupfumi kana kuti economic digitalization. Hurumende nezuro yakazivisa nezvekubviswa kwemutemo wairambidza mabhazi anotakura veruzhinji kufamba pakati pemadhorobha kana maguta panguva yekurwisana nedenda recovid-19. Manheru apfuura, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura mberi kwematare eparamende yeAmerica ose vachikurudzira kupiwa zvimwe zvirombo zvokurwisana neRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikutiyai muri mumaoko maKris Gande nenhau dzeIsindebele.